Takundikana nepamusaka pekuti mapurisa aita chikumbiro chekuti hanzi isusu sezvo tisati tamboita program kubva pakauya mutungamiri wemapurisa muHarare muNyuwani zvikanzi ngatitange taita meeting navo chief introducer seorganization tinovimba kuti vari genuine pane zvavanga vachitaura saka tochavo tofanira kundovaona mangwana tiwirirane kuti zviri kufamba sei.
Asika kuratidzira zvatinonzwa zviri mubumbiro remitemo hamukumbire mvumo kumapurisa kosei mazobvuma kuti mutange magara navo pasi?
Ya, tisi kukumbira zvedu mvumo sezvandatomboreva kuti ivo ndo vatokumbira kuti can we have that meeting tikati hano hatina problem nazvo asi mangwanavo kana vakataridza kuti vari kuda kupedza nguva yedu shuwadi tinongopinda mutaundi wose isusu ikodzero yedu zviri mubumbiro remutemo zvati kuda kuita hapana zvichinotitadzisa kuita saka kana tichitadzisana kuti mangwana tinenge takungoenda mukuita machi yedu mubumbiro remutemo richitikurudzira kuita izvo.
Zvii zvamuri kuda kuti muratidzire pamusoro?
Mashandiro edu sevanhu vari kurarama nekutengesa matriti ndokunga munoona nyaya dzecorruption dziri kugara tichemewa nadzo nevanhu vese mamwe matritirwo anoitwa mamembers edu matriti vachitorewa zvinhu vachimhanyiswa vachidaro toda kuenda takabata pesheni nechitaura matambudziko ava tiri kusangana nawo tondomatsveta tondopa vapira vanhu vekutaura navo tichivaratidza kuti zveshuwa izvi ndo zviri kuitika pagraund iyo vanogona vasingazvizive patoda kundovatari kuti vatange kugadzirisa matambudziko iwaya.
Tinozwa kuti svondo rapera makaita musangano nameya hamuna kuwana here mukana wekukurukura nyaya idzodzi zvinyuito zvamuri kutaura izvi?
Takaita misangano hawanga usiri wekutanga tava nemisangano inotokwana mitatu kana mina yataita so far nameya tiri kuenderera mberi tichiita misangano iyoyo navo asi isu tinovimbawo futi kuti tikaitawo kufora kwatisekwatiri kuda kuita ikoko zvinotibatsira ivheni patinenge tichitaura nana meya nevamwe vese vemuhurumende.